Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende anopa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno, achiti kukundikana kwayo kuita izvi vashandi vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira makanzuru emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwawo kushanda zvakanaka nemakanzuro. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura weguta reBulawayo, vari vaimbo yemutevedzeri wameya vatinashe Kambarami nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora kusimudza mutauro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende nhasi apa hurumende mazuva manomwe kuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno, achiti kana hurumende ikasaita izvi vacharangwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nemasangano aya kusanganisira anomirira varayiridzi, vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende, sachigaro vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vati vatora dano iri mushure mekunge mioro yemwedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
September zvasati apera hongu mapay days apfuura mari hatina kuiwana, asi tiri kutarisira kuti pana September sekutaurwa zvava zvakaitwa sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvinamari ivo vamutuli pachavo, tichiri kungotarisira kuti panozopera December, panopera September mari iyoyo inenge yabhadharwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti zvakamboitika kune dzimwe nguva kuti tikatasamakore kuti pei inogona kubatwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakativimbisa tiri kutarisira ende uye tiri kuti ifana kubatwa muna September muno.
Vati vanyorera vanxule tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObert Masaraure, vatsinhira izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tazeya mamwe kusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe masivil servants ese hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga musi wa26 September kana hurumende ikakundikana kutibhadhara mari yedu up to the 25th. Maunions anga aripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekutibhadhara mari yedu waSeptembe asati apera. Saka tirikuvapa vhiki rose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavasati vatibhadhara dzavakavudisa. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa kusvika mari yauya.
Vanxu vevanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire $550 ekuAmerica pamwedzi, kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura navanxube sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura negurukota revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira makanzuro emunyika kuti apedze uori, vachitiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rinofanirwa kushanda zvakanaka nemakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemakanzuro ekumaruwa nemumadhorobha muHarare, mutungamiri wenyika vati misangano yekuita hurukuro dzakaita saidzo dzine kupanana mazano mubudiriro yenyika yakakosha zvikuru.
You are not masters in your communities. You are servants of your communities.
Hamusi vanatenzi munharaunda dzenyu, asi muri varanda. Zvinofadza kuti pane vamwe vari kugona kufambisa kwemabasa makorokoto, asi pane vamwe makanzuru anorambozikana nemabasa asina kunaka. Tinofanira kurwisa kupedza hori kubva kune zvematongero enyika pamwe nevashandi vekanzuro, mitemo ichiramba ichibata vese vakanowanikwa vachityora mutemo.
Vatiwo hurumende yavo inokoshesa zvakanyanya kupiwa masimba kwematunhu kana kuti devolution, vachitiwo mitemo inobata kushanda kwemakanzuro nehurumende inoda kuvandudzwa kuitira kusimudzira budiriro yenyika.
The ministers of central government should not feel superior because they are central government.
Makurukota emapazi ehurumende nevari muhurumende havafaniri kufunga kuti vari pamusoro nekuti vari muhurumende. Hurumende iriko nekuti kune makanzuro. Nekudaro panofanirwa kuva nemushandira pamwe zvinosimudzira budiriro mumaruwa. Tofanira kushanda pamwe chete zvinosimudzira vanhu vemunyika yedu.
Kuridziro iyi inouya panguva iyo makanzura kunyanya emadhorobha mazhinji acho achibva kumapata anopikisa achinyunyuta kuti bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kunyanyopindira munyaya dzemakanzuru, izvo zviri kuvakanganisa basa. VaEbel Matsika, mumwe wavarongi vemusangano uyu vari mutungamiri weBen Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vaudzawo mutungamiri wenyika kuti semakanzuru vanoshushikana nekumbovharwa kwemabhuku avo ekumabhanga kana kuti maaccounts emari dzavo nemamwe mapazi ehurumende.
Tiri kuita hurukuro nevekufinance tichikumbirawo kuti tinofanira kutaurirana tisati taganishirwa maaccounts nenasa nezimra semadepartments ose hurumende, because kuganishwa kwacho kunongozo affect the same citizens that we are trying to protect.
Vamatsika vaudza Studio 7 kuti musangano wanga wakakosha sezvo vawana mukana wehurukuro nemutungamiri wenyika.
Ministers edo anga asiri kutozivawo zvimwe zvinhu zviri kuitika kumalocal authorities, saka tavaudza takurukura vakuziva ndobva tawirirana on way forward. Wenyika taona mukana wekukurukura nawo, especially nenyaya dzenhunha.
Tabvunzawo vamatsika nezvemari yakawanda yakanzi makanzuro abvise kuti vakwanise kuva pamusangano apa, vakati zvaifanira kuitika sezvo musangano wanga uri wavo uye pane zvakawanda zvaida kubhadharwa zvakadai sepekuitira musangano pamwe nezvekudya. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residence Trust, vaPresa Shumba, vati gungano iri kwanga kuri kutambisa nguva nekutambisa mari yemakanzura. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutungamiri wemakanzuro ekumaruwa vagai Mutasa vatetera kumutungamiri wenyika kuti makanzura bvumidzo kutenga mota kunze kwenyika pasina kubhadhara mutero kana kuti duty free, izvo vamunangagwa vati zvichaitwa. Vamutasa vatiwo makanzuro anoda kuti vapiwe mukana wokutenga pekuvaka nemari shoma, vachiti zvikamu makumi mana kubva muzana zvavari kubhadhara emari yakawandisa. Akandeke piri makanzuro achisangana wose nomutungamiri wenyika kekutanga kaive muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vamboratidzira nhasi kunharaunda yekwaMakoni vachikurudzira kuti mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala nevamwe vavakasungwa navo kunyatsime vaburitswe muusungwa. Vanhu varatidzira ava vanonzi vapisawo matayi edzimotokari mumugwagwa uri panozivikanwa kuti Pasi Junction uye vanga vaine zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinokurudzira kuti vasungwa gumi nevatanhatu ava ava vekuzivikanwa nerekuti Nyatsime 16 vaburitswe muusungwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Kudzingwa mukanzuru kechipiri kwakanzura weguta rebulawayo uye vaimbenge vari mutevedzeri wameya vatina Shekambarami nebato reMDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora kwave kusimudza mutauro, vamwe vachiti mutemo wekuti mapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kudzinga makanzura kana vamiriri veparamende vakasarudzwa pasi pemapato avanotungamira zvinovhiringidza mashandiro nemafambisirwo emabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
VaKambarami ava vanovekanzura weWard 3 muBulawayo nezuro vakabvuma kuStudio 7 parunhare kuti vaive vaziviswa nezvekudzingwa kwavo kubva paukanzura nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora, asi vakati vaive vasati vave nezvekutaura panyaya iyi. Akandeke chipiri vaKambarami vachidzingwa pachinzvimbo ichi. Mugore ra2019 vaKambarami vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court vakakunda uye vakazoenda zvekudare reHigh Court iro rakatambira chikumbiro chavo chekuti vadzokere pachinzvimbo cheukanzura nekuve mutevedzeri wameya sezvavaimbove. Mutauriro weMDC vaWitness Dube vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo rakadzinga vaKambarami nekuti havana kutevedzera kurudziro yebato mushure memutongo wedare pamusoro pezvisungo zvekanzuru zvekuti vamulandu Ncube varambe vari ivo mutevedzeri wameya. Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo vaSwitha Njirodza vati vaKambarami vari kufira kuti havaiwirirana nenyaya dzeuori.
VaKambarami mhosva yavo hombe ndeyekuti izvo vanodaira panodaidza vachamisa. Yepiri ndeyekuti havawirirani neuori huri kuitika mucouncil kuBulawayo. Chiitiko ichi chekurikola vaKambarami inoratidza kuti kansel yedu yabatwa nekatel yevanhu vari kuda kuti vange vachidya vachishandisa guta revanhu. Ndinofara kuti inyaya yaitika vanhu vese vakatarisa.
Asi vagari vanoti pari zvino Bulawayo yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana uye vanhu vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka, asi kanzuro ichipedzera nguva nenyaya dzezvigaro. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Progressive Residents Association kana kuti BEPRA vatembelani Dube vati mutemo unobvumidza kuti mapato ezvematongerwo enyika adzinge makanzura kana vamiriri veparamende sezvaitwa vaKambarami unovhiringidza mabasa anotarisirwa nevagari kuti aitwe nekanzuro.
Ukuvizwa kumbe kuti kupendukiswa kwabantu abakhetiweyo mabantu kuchina kubangela ukuthi
isezvizviringidza zvikuru mabasa ekanzuro uye kumirirwa kwevanhu zvakanaka.
VaVincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro vanotsinirawo kuti mutemo wekuti makanzura kana vamiriri veparamende vanokwanisa kudzingwa nemapato avo unovhiringidza zvinhu zvakawanda.
Vanhu vanenge vashara mutungamiri wavo pati nobva yasumuka kana kuti munhu mumwe chete ane agenda yake nobva asumuka obvisa vanhu ivavo. Zvinhu izvozvo semaonero angu zvinhu zvakashata kacheka.
Asi vaJoseph Chuma vanove nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vanoti havaone chinoshamisa panyaya yakaita seya vaKambarami.
Kune mitemo iriko inoita kuti kana munhu abviswa anofanira kutokurofanira kudzosekwa umwe pachinzvimbo ichocho.
Asi vamposofuzwayo avo vanove munyori wesangano reIbechu likaZulu vanoti havaone sekuti izvi ichokwadi.
Bulawayo yagara ina makanzira esiona so handifungi kuti itaibalizi pandofunga kuti KambaRami mutungamiri wake vamonzora vamuudza kuti haafaniri kuita deputy mayor. So ndofunga kuti recall yaitwa vaKambarami ndeyekuti adifaya president wake.
vachipindura mvunzo pamusoro penyaya yavakambarame pamusangano wavakaita nevatapi venhaumu Bulawayo munguva pfupi yapfuura vamunzora vakati dare High Court rinongokwanisa chete kupa chiga chekuti munhu adzorwe pachinzvimbo chekuve kanzura kwete kuti ave pachinzvimbo cheumeya kana mutevedzeri wameya Bulawayo nemakanzura makumi maviri nemapfumbamwe mumwe chete ari webato rezanup f uye vakawanda vachinzi vakarerekera kudivi rebato ravamunzora ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi ndodzokorora. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden varikuronga kusangana kumuzinda weWhite House nhasi nemhuri dzemutambi webasketball Brittany Griner navaPaul Whelan vekuMichigan avo vose varimumajeri kuRussia. Misangano iyi haisi kutanga pauzima pakati pava Biden nemhuri idzi uye iri kuuya pakati pekuedza pasina kubudirira kwehurumende kuti zvizvarwa zveAmerica zviviri izvi zvisunungurwe. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muUkraine rati makuva evanhu angangosvika kumazana mana nemakumi mana pane imwe nzvimbo muguta reIzium afukunurwa kubva pakatorwa zvakare nemauto eUkraine kubva kumauto eRussia kutanga kwesvondo rino. Hofisi inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations yati inotarisirawo kushanyira nzvimbo iyi. Vamwe vana vechikoro kuguruve mudunhu reMashonaland and Central vanonzi vari kufamba mitunhu inoda kusvika kumakiromita 10 nemasere kuenda pachikoro chinonzi chiri pedyo zvinonzi zviri kudzikisa uwandu hwevana vari kubuda zvakanaka pabvunzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane madzimai 10 nemumwe chete nevana vanosvika makumi matanhatu vari kuenda kuchikoro mudunhu iri vaMishek Nyandoro vanoti zvikoro zvemunzvimbo yavo zviri kure nakure zvakanyanya izvo zvinomanikidza vana vavo kufamba mitinhu yakareba.
Ma8 munomu takataramukana pakugara dai vaikwanisa kupaitu kana kuti 5 kilometers zvingave nani, but manje matakataramuka zvokuti mukaona kune nzvimbo nechikoro chegovernment kutengenenge ndiko kuna komayo icho chichiri panapa vachati kutaura nezvacho ichichi kwachimbumi chibva panapa panangu 3.9 or 8 kilometers zvinovadika kuti vaende ku ECD manje hatine dambudziko.
Vanyandoro vanoti vana vavo vanotanga chikoro vakura sezvo vasingakwanisi kutanga nevamwe pazera rinokurudzirwa nekuda kwedambudziko rekufamba mitinhu yakareba kuenda kuzvikoro zviri kure. Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kuisa chikoro chimwe chete chevana vasa kuti vatanga gwaro rekutanga cheEarly Child Development kana kuti ECD pamapurazi maviri ari munharaunda mavo senzira yekubatsira vana.
Saka dai hurumende yaita sati maA2 ngamuisiwo zvikoro zvemaECD padhuze sekondari vo neprimary vachiona kuti apa pakadii munhu haangafambe 15 kilometers 7 kilometers kubva panapa kuenda kunosvika uko mwanachaninge anidzidza here akati anenge aneta kusinosvika kuyono kudzoka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wepapurazi remuzhanje amai Rutendo Kanyurira.
Nenyaya yezvikoro isusu tanga tichishuwira kuti dai vanga vatiitirawo chikoro padhuze nekuti tine dambudziko pavana wezero grade kusvika kwacho kuti vana vasvike grade 7 kwavari kuenda kwacho mwana anosvika aneta dzidzo inoita shoma.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakatira zvou vanobvuma kuti vamwe vana vanodzidza munzvimbo dzaive mapurazi havasi kubudirira zvakanaka mubvunzo zvichienzaniswa nevamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kufamba mitinhu yakareba yavanofamba kuenda kuchikoro.
Panoda kuita masatellite schools pangavawo panongokwanisa kuti pavakwe mudhuri umwe chete umwe wacho wakakumwa pakawanda panowaka mudhuri umwe chete muita masatellites anenga ari connected kune chimwe chikoro chinga wacho 6 kilometers away asi zvichikwanisa kuti vana vari pa ECD vakwanise kuti vaite ECD yavo mune zvakanaka.
Panyaya yekuti pane varayiridzi vanokwanira nyika here, vazhowo vanoti hurumende inofanirwa kupinza vamwe vadzidzisi zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000.
Tine varayiridzi vakadzidzira basa rovarayiridzi vakawanda zvikuru kwazvo muzimbabwe, asi hurumende pari zvino yanga isingatori varayiridzi vakadzidzira basa. Tinotori ne 50,000 deficit, asi kana tichida kuti tidzidzise vana mune zvakanaka hurumende inofanira kuwanikwa ichifila ma 50,000 deficit yavo.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vakaungana ndoro vanoti vana vechikoro vanofanirwa kufamba mufambo usingadarike makiromita mashanu kuenda kuchikoro.
Tinotarisira kuti hapana mwana anofanirwa kunge achifamba kana 5 kilometers kuti asvike kuchikoro.
Vandoro vanotiwo dzimba dzaive dzevarungu mumapurazi dzinofanirwa kunge zviri zvikoro kuti vana vasafamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro, uye hurumende iri mubishi kuvaka zvimwe zvikoro.
Hurumende iri kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba makati rebei kana vachienda kuchikoro.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina varayiridzi vakakwana muzvikoro. Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Maguse vakaudza paramende mwedzi wapera kuti zvikoro zvese munyika zvina varayiridzi vakakwana. Gore rino chete Public Service Commission inonzi yakapiwa mari yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete. Dunhu reMashonaland Central rimwe rematunhu akaonekwa kuti vana vakawanda havasi kupasa zvakanaka, uye vanasikana vakawanda vari kubata pamuviri vasati vapedza magwaro epamusoro kana kuti secondary education. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Gichi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi upokine, woza woza Friday my sweetie.
Muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino nhasi tinokupai hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki anonzi Charles Chakanetsa. Charles akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvemimhanzi akabuda nedegree reEthnotechnology Music. Chinzwei hurukuro yeupenyu hwake mune zvemagitari achitaura naIvan.
mabere inumani mchano Musaziva Wari ya iwa nechina kwa mtiva sapara kate Makoro kocho chiera maeva enu Makoro kocho kufuwa eva chuka Makoro kocho ulikie ya kuka Nasijo pende Chafata vabereki kuvane mujatu Kusazila Waria iwe nechina kwa kutiva safara zane Kusazila Vihuya zawana na wana wakasiki wana Kusazila Chafata vabereki kuvane mujatu Kusazila Waria iwe nechina kwa kutiva safara zane
Tino urombo wa tereri ne nyaya ye urukuru ya etuwa na Ivan Zininga na Charles Chakanetsa. Tichakupaye urukuru ya choshondo runoya na sita ita dambu ziko ne mchina edu. Takazuguma takupaye kambo kake makoro kotom. Mchirongwa chedu che live talk na sita kutarisa aneshe mabasa. Ariku itwa ne makambani ye kuchaye na munyika. Uye matambu ziko anunzi ariku konzerwa ne mabasa ayam. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana ukutumira mashoko kustudio 7. Shandisa yi WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Mnukwani soku nzwa studio 7 na 6 a.m. mufuro kushikachishanu pama saise anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sejo mbwe edu ya pera rikaiti mbutarisa mistore na uza nasi. Masangano ose anomirira vashandi veurumende anopa hurumende mazuva manomwe ekuti izadzikise chivimbiso chayo chekuwedzera vashandi mari dzemihoro mwedzi uno achiti kukundikana kwayo kuita izvi vashandi vacharangwa mabasa kutanga musi wa 26 Gunyana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuunika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika atisenda baku vi.